Premier Soccer League yamisa mitambo yese league ichipa nguva ku final ye Chibuku Super Cup iyo iri pakati pe FC Platinum ne Engezi Platinum Stars mumandava stadium nemusi wesondo. Chimwe chezvikwata izvi chichabuda nemukombe pamwe nemari inoita iyo madhora zuru makumba nomwe nezvishanu pachapera mutambo uyo urikunganidza mhuri yenhabvu muzvisavane. Hapana mangange mumutambo uyu sezvo zvikwata izvi zvikatadza kupedzerana munguva yakatarwa mutambo uyu unopedzwa nemapenareti. Asi aimbotambira maWarriors Dumisani Mpofu anoti mutambo uyu wakaoma zvekuti zvikwata izvi zvicharwa kusvika muextra time asi hazvizopinde mumapenareti.
Game rakaoma kwazvo because ma team 2 aya parizvino panguva inoyi ndoma team ari kupisa ndoma team ari kutamba bhora rakanaka and the style of play nema players acho ari ku FC Platinum nekungezi akafanana. Game iroro richasvika maybe extra time.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaMathias Kufandirimbwa vanoti chiri kunakidza pamutambo uyu ndechekuti zvikwata izvi zvakanangana nekufadza vateveri vazvo nekutora mukombe vasingatarise zvemari iripo.
Mutambo uyu kuchange kuri kumakubu kasvi takatarisa vatambi vacho vese kuFC Platinum nekungezi kana pari pakupuhwa mari paya patinoti maincentive zvikwata izvozvo hazvinetseki saka vakomana ava humwe dzavo dzakazara apa chavari kungotambira imbiri yekuhwina mukombe uyu havasi kutambira kuti kumba kune nzaraba vachatambira kuti mbiri yekuti kungohwina mukombe.
Zvikwata izvi zvakambosangana mufainari yemakundano mamwe chetewo muna 2016 Ngezi Platinum Stars ikakunda muBaobab Stadium. Gore rino zvikwata izvi zvasangana mumitambo miviri muMandava Stadium chimwe chezvikwata izvi chichikunda mumutambo mumwe chete. Murairidzi weFC Platinum Nomeni Mapesa achange achitarisira zvibodzwa kubva kuna Kelvin Madzongwe Innocent Muchaneka naRonald Chinyengetere kuti akunde mumutambo wakakosha uyu. Ngezi Platinum Stars ichange isina Denver Mukamba uyo akakuvara asi Rodwell Zvakama ane chivimbo kuti Bruno Mtigu Gerald Takwara Quad Amin Wellington Taderera na Frank Makarati vachange vachidya marasha semazuva ese. Mpofu uyo akambotambira zvekare Capes United anoti semaonero ake pakugumisira FC Platinum ndiyo ichakunda asi nezvibodzwa zvishoma shoma.
I will give FC Platinum kuti inowina game but narrow margin because these two teams they are playing good football.
Asi muteveri weNgezi Platinum Stars Muzare Fungai Muzane Nhamo vanoti mukombe ndewavo.
Ya mandava imoma takavarova tikutovarova mukombe ndewedu hatiri kutotora.
Pamusoro pemukombe nemari chikwata chinotora mukombe uyu chinobudirira kumirira nyika makwikwi eCAF Confederation Cup. Zimbabwe yanga isina chikwata makwikwi muAfrica aya makore maviri apfuura. Highlanders ndiyo yakapedzisira kutora mukombe weChibuku Super Cup uyu muna 2019. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.